Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvaswera zviri muguta reFrancis Town muBotswana zvichitsvaga zvingavararamisa semazuva ose. Mumwe wevanhu ava amai Cynthia Muzaninamo vaudza Studio 7 kuti vaona zviri nani kuti vatumire zvekudya nezvipfeko kuvana vavo kugokwe pane kuti vaende kumusha vosvika vakarembedza maoko.
Tatadza kuenda kuChristmas nenyaya yekushaya mari yekuti tinde nekutinoona vana. Zvose zviri kutoma kuZimbabwe hakuchagari. Hazvivasi kuti ndinoona vana ndisina chindakabata. Vana ndivangoona ini ndisina chindakavabatira. Saka tiri kuno kutsvaka kuti tiwane mari dzingabatsire mhuri dzedu. Tatadza kunoona vana nekushiya mari kuti ndinde kunoona vana. Nyika yaoma, tiri kutambura muZimbabwe. Tave nhapwa.
Muzvare Christina Mashorokoto avo vanorarama nekuruka vanhu musoro mudhorobha reFrancis Town vanoti chavagona chete kutumira chikafu nezvipfeko kuvabereki vavo kumusha.
Tiri kuno kuBotswana takakwanisa kutengera vabereki chikafu nehembe tikatumira kumusha. Hatina kukwanisa kuenda kumusha nekuti hatina mari. Mashandiro edu eDisemba gore rino akaoma. Tikangobata makastoma patinotirega tiende kana kumasarini kunoruka mapurisa opinda otandanisa vakakubata uri kuenda unobviswa faindi 1,000 or 500. Sure hatina kushanda.
Vatafire nyika usavi avo vanotungamira kereke yeJehovah's Tabernacle vanoti gore ra2018 ranga risina kumira zvakanaka kuruzhinji munyaya dzekubata mari.
Chikonzero chandita kuti nditambire muno muChristmas ndechongoti zvinhu zvacho zvakaoma. Ndiri kusapota kumusha, ndikuzvisapota ukuno. Mari yandakabata yacho kuti ndiende nekutenga zvavari kuda haisi kundikwanira. Kumusha chikungoti ndandisina kugadzirira kuenda kumusha nemari dzacho ndandisina kudzironga zvangu. Hasina kuda kwekuti vatondifonero vachitonditaurira kuti vana vari kuchema havana chekubata. Saka zvakandiomera.
Vanhu vakawanda vari kupinda muBotswana zvisiri pamutemo nechinangwa chekunotsvaga mafuro manyoro sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muBotswana, ndini Shingirai Madondo.